Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vateereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemugovera kurume 7 2020 makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Tichitaura kudai baba vake vakashaya saka vaizama kumubata kuti vamupe message yekuti baba vashaya saka mukoma wacho akatouya nokunonzi kutete kwatinogara vachitaura kuti vagozopinda motikari vombaba inda vese.
Mumwe mushandi weNRZ anourayiwa neshumba kuwange.
Tizagara chita semazuva ese atingotangi kukwidza mutengo nje tosanga tataura nehurumende touirirana kuti tokwidza kusvika papi tarisana makosi acho kuti zvakamira sei nekuda kwekuti tibageichi nechehurumende ndo vakatipa basa donzo kuti tinge tichidini tichigaya
vanogaya hupfu voita hurukuro nehurumende kuti vawedzere mutengo wehupfu zvakare
Saka chatunza pano mweya waitaidza mara mweya werudo mweya wekuda kubatsira nekuti zvaitoita zvezvo kwangu kutoda kubatsira nyika nevanhu vari munyika
Veitaidza mara trust vobatsira madzimai kuHighfield Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri tichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC Zimbabwe National Parks kana kuti Zim Parks inoti iri kuongorora nyaya yemumwe mushandi wekambani National Railways of Zimbabwe anonzi akaurayiwa neshumba kudete wange nemusi wechipiri mushure mekunge aburuka motokari panzvimbo iri pedyo nemunogara mhuka mukuzeya nyaya iyi tabata kanzura wenzvimbo iyi vaStanley Torima tikatanga nekuvabvunza zita remufi
mukomana akatisiya anonzi Thomas Mputa.
Saka mukatuzoti chii chaizvo chakaitika vatorima kuna mukoma Thomas?
Thomas akati akudzokera kubasa kwake anosenzera kunonzi kuKenneth. Saka anenge akadzikira panzvimbo isiri iyo paaifanira kunge achidzikira. Saka akazodiscover adzika kuti adzikira pasipo. Saka akutanga kufamba manje kuti ainde kune imba yacho naye anosevenzera kwaanosevenzera musango imomo kunonzi kuKenneth. Ndopaakaita masanga kuruma kunoita shumba. Inongo juma papadhuze pokuti zvinonetsa kuti unge ungati ungairongera sei saka akaitwa akarwiswa neshumba ari pamufambo wokuinda paanogara
shumba idzi dzana dziri ngani
inotaridza kuti yanga iri 1 vakasvika pano hangu kusvika paspot paakaurayirwa asi vakasvikapo vanonga vachitaura kuti inenge yanga iri 1
akabva afira panzvimbo here kana kuti chii chakatora nzvimbo
akafira panzvimbo but iyo zvayakazoita yakamuzvuzvurudza kubva payakamurayira ndomva yanomuviga payakamuviga saka unoziva shiridzi dzinonzi mavouchers nechirungu dzine very sensitive sense of smell saka kana pangoitika chiitiko chakaita chaita seichocho dzinobva dzakasika kuidentifya kuti pane zvinenge zviripo zvinenge zviri nani saka haina kumudya shumba yachona but chakangoitika ndechokuti yakamuuraya ndokunomusiya paakamusiya saka shiri ndo dzaadzaa kudya mavouchers iyaya
akazokwanisa kuwanikwa mutumbi wake kwapera nguva yakareba sei
after 48 hours ndikoziya tichitaura kudai baba vake vakashaya saka vaizama kumubata kuti vamupe message yekuti baba vashaya saka mukoma wacho akatouya nokunonzi kutete kwatinogara vachitaura kuti vagozopinda motikari vomba vainda vese saka only to discover kuti munin'ina wake time iyoyo na radio yanga isingakwanisi kupinda yaanosevenzera because hakuna network dzemafoni saka after 48 hours akazowanika saka angowanikawo zvokuti vanga varipo pachiitiko chachina vari kutaura kuti anga aryiwa namavouchers
mumwe kanzura wekuwange va Stanley Torima vachitaura vari parunare muHarare. Tabatawo mutauriri weZimparks vatinashe Farao avo vati vari kuongorora nyaya iyi.
Tine urombo kuti takarasikirwa neupenyu nemunhu akanga akadyiwa neshumba kuhwanje. Dambudziko redu sekutaura kwatinoita mazuva akawanda nderekuti mhuka dzedu dzawandisa. Saka padzinogara papadiki vanhu vari kuwanda, mhuka dziri kuwanda, saka zvinotipa matambudziko akawanda. Ndosaka tiri kuramba tichisangana nematambudziko akadaro ende tine urombo kuti tarasikirwa neupenyu.
Kana pachinge paitika chiitiko chakadai, veZimparks munoita sei? Munoima kunotsvaga here shumba yacho iyi?
Isusu zvatinoita mutemo wedu tinoita zvinhu zviviri. Tinoongorora kuona kuti dambudziko raitikira papi. Kana raitikira musha munogara vanhu, tinotsvaga shumba yacho toibvisa kunogara vanhu toiisa kwatinoti kumaprotected areas, kumanational parks. Kana tatadza kuita izvozvo shumba iyo tinoiuraya. Asi mutsvagurudzo yatiri kuita isu tiri kuona kuti panga pari pamuganhu pekunogara mhuka nekunogara vanhu, and hatisati takwanisa kuwana shumba iyi yakaita misikanzwa yakadai yatinoti misikanzwa nekuti takaita kurasikirwa neupenyu mukati medambudziko iri.
Ko iyo nyaya yemhuka dziri ku iro dambudziko iri rakakura zvakadii rekuurayiwa kwevanhu nemhuka?
Dambudziko iri rakakura. Dambudziko iri rakakura. Mugore ratapedza ra2019 takarasikirwa neupenyu hwevanhu vangasvika iwo makumi mana, toti makumi matatu nesere 38 ndo vakarasikirwa neupenyu mumatambudziko akasiyana siyana. Ende mugore iroro takanga takwanisa kuwana zvichemo kana kuti zvinyunyuto zvevanhu vangasvika iwo echuru 1000 vaitifonera vachitaura nesu vachiti tine dambudziko rekuti mhuka yauya, mhuka yazodai. Ende muvanhu vakarasikirwa neupenyu vangangosvika iwo makumi mana, vazhinji vacho vanga vachiurayiwa nenzou. Ndo iri kunyanya kutipa matambudziko akadai. Nedzimwewo mhuka dzakawanda wanda, nyati, makarwe nezvimwe zvakawanda.
Vatinashe Farao ndiwo mutauriri weZimparks vanga vari parunare muHarare. Sangano reGrain Millers Association of Zimbabwe rinoti richiri rakangomirira kunzwa kubva kuhurumende kuti mutengo wehupfu wowedzerwa kusvika papi. Izvi zvinotevera kuwedzerwa kwemutengo wetande rechibage kubva pazviuru zvina zvemadhora kusvika pazviuru makumi matanhatu nemazana makumi mapfumbamwe nemakumi mashanu nemasere. Mwedzi wapera hupfu hwakambowedzerwa zvakare kubva pamadhora makumi mashanu kusvika pamadhora makumi manomwe pamakirogiramu gumi. Gurukota rinoona nezvekuburiswa kwemashoko, amai Monica Mutsvangwa, vakati mutengo wechibage wainge wawedzerwa kuti zvigobatsira varimi, uye izvi ndozvainge zvatambirwa nedare remakurukota. Hatina kukwanisa kubata gurukota rezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube, kanawo gurukota rezvemaindustry Dr. Sekai Nzenza kuti tinzwe nezvemutengo wehupfu uhu. Mukuzeya nyaya iyi tabata mutauriri weGrain Millers Association of Zimbabwe vagarikai chaunza.
Kwete pari zvinhu hasati tawedzera mutengo wehupfu hwatinogaya kubva kuchibage chatinopuwa nehurumende kubva kuGMB. Ndipokamiri kutaura nyaya yerolami yesubsidi yaya tichingotengesa nemutengo watanga tichitengesa nawo. Kuti kutinhire nyaya iyo nhasi yaiyo uno izvezvi kutaura kwamukika nemi zvinotobva mune chimwe chitoro ndawana imwe product yemumwe miller wedu nengu yedu vanga vachitengesa ma20 kgs ne$140 meaning kuti kana i10 kg i$70 ndo mari yacho iri kutengeswa subsidized rolami. Saka hatisati tawedzera mutengo. Asi kukwira kwechibage chekutaura kwamakaita zvinozikamwa nyika yese dzipengere zvatichaita zvatagara tichiita semazuva ese. Hatingotangi kukwidza mutengo nje, tinotanga tataura nehurumende towirirana kuti tokwidza kusvika papi, tarisana makosi acho kuti zvakamira sei. Nekuda kwokuti chibage ichi ndechehurumende, ndo vakati vabasa donzere kuti tinge tichidini chigaya. Saka hatikwanisi kutanga tangokwidza tisati tagara pasi nehurumende kuti wirira kuti mutengo uchange uripo ndoupi. Asi kupindura mubvunzo wenyu, hatisati takwidza mutengo wehupfu.
Muri kutarisira kuti mungagare pasi rini kuti mutaurirane?
Takaita musangano sondirapera tikaurirana kuti donzveri toripa kuna sachigaro wedu vatapaudza musarara kuti vange vachienda kuhurumende pamwe chete nevatevedzeri vavo neexecutive yejimasi kuti vanotaura nehurumende. Hatisati tava nezuva kuti taenda kusangana nehurumende asi mamira dzakapa rekomendi yekuti vamusarara vaende kunotaura nehurumende. Vamusarara punishment vari kunze kwenyika kaenda UK vakafambawo zvekare imomo nomunhu weAfrica vatinotsvaga chibage kuitira kuti tinge tichiwedzera chibage kuitira tiwedzere upfu huwanike munyika musawanike nenzara. Saka tichakuzivisai kuti tichasangana nehurumende zvarini asi sandoda kukuudzai pazvino chekuti takatopa nonzvere kuna chairman kuti vasangane nehurumende ivo vachazotipa dheti kuti vaurirana kuti vasangane riini vaiti maengagement atagara chiita semazuva ese.
Avo vanga vari mutauriri weGrain Millers Association of Zimbabwe vagarikai Chaunza vari parunare muHarare. Sangano rakaumbwa kurangarira vairwira kodzero dzevanhu zvakare vari vaive mukuru wesangano reOccupy Africa Unity Square vaitaidzamara veitaidzamara Trust avo vakatsakatika nhasi raita mhemberero dzekucherechedza zuva remadzimai reInternational Women's Day iro riri kupembererwa mangwana apo madzimai nevanasikana vachange vachipemberera zuva iri. Asi zuva ranhasi muchiitiko chapindwa nemadzimai nevanasikana vakawanda vapinda muchirongwa cheItaidzamara Trust vapiwa zvekushandisa pavanenge vachiteera kana kuti masanitary pads nezvimwe. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Mutauriri wemhuri yekwadzamara zvakare vari nhengo yebhodhi reItaidzamara Trust vaPatson Dzamara vaudza Studio 7 kuti vaona zvakakodzera kuratidza rudo kuvanhukadzi mumwedzi uno unova iwo mwedzi wakatsakatika mukoma wavo Itai makore mashanu apfuura. Vati kunyange hazvo mukoma wavo aiita zvematongerwo enyika kurwira kodzero dzevanhu pamwe nekutapa nhau vaiita zvese izvi nekuti vaive nerudo uye Itaidzamara Trust ichaenderera mberi nemwoyo munyoro wavo.
Saka chatiunza pano mweya waItaidzamara mweya werudo mweya wekuda kubatsira nekuti zvaaitoita zvezvo kwangu kutoda kubatsira nyika nevanhu vari munyika kuti vabengenuke kuti zvinhu zvifambe zvakanaka munyika yedu. Saka nitauya tiri mumweya iyowo wekuti tinge tichibatsira vamwe mumweya werudo ndozvatiunza pano.
Vati sangano ravo raparura basa raro mumusha weHighfields nekuti ndimo makazvarirwa Itai asi vati vachaenda kune dzimwe nzvimbo vachibatsira madzimai nevasikana nezvekutevera pamwe neruzivo munyaya dzakawanda dzinosanganisira mutemo, dzidzo pamwe neutano.
Saka tiri kuvaka yatinoti Pez Bank nekuti tichange tichipinda maboka akasiyana-siyana mumachechi muzvikoro nemakadaro-daro tichitaura nemadzimai uyezve tichivapawo mapaso even kunana baba kumaburial society tichasvika nekuti vanogara nanamai izvi. Saka vanenge vachinopawo anamai mapasuru atinenge tavapa isusu weItaidzamara Trust.
Vamwe vapinda muchiitiko chanhasi ndeamai Remembrance Zuze avo vati kunyange hazvo vadzamara vasati vawanikwa vanofara nezvaitwa nesangano iri kucherechedza upenyu hwavo pazuva iri.
Tawana madrinks tanwa nemapedzi aiwa vadzamara vaita basa.
Mumwe musikana asina kuda kudomwa nezita audza Studio 7 kuti abatsirikana chose nhasi.
Hatisira nemapedzi avatipa tune chikamu chavatihafurira.
Zvichakadai vaPatson Dzamara vazivisa kuti gungano rokucherechedza makore mashanu mukoma wavo apambwa nevanhu vasingazikanwe mumusha weGlenview richaitwa nemusi wechipiri muHarare. Vati kusvika pari zvino havana ruzivo kuti mukoma wavo ari kupi kana kuti mupenyu here.
Tikubatwa kunge tisiri vanhu vemuno munyika nekuti even vatungamiri venyika takavanyore kuti nyaya iyi ngaichipedzwa nekuti panodiwa kuitwawo closure, handiti vanhu vofambira mberi neupenyu hwavo. Zvinhu zviri kutikatyamadza izvozvo.
Vadzamara vakapambwa masikati machena musi wa9 kurume kuGlenview nevanhu vanofungidzirwa kuti vasore sezvo vainge vamboshungurudzwa zvakanyanya nemapurisa apo vairatidzira vachikurudzira vaive mutungamiri wenyika mushakabvu Robert Mugabe kuti vasiye basa. Vanorwira kodzero dzevanhu, Zimbabwe Human Rights Commission nevamwe vaishanda navaitaidza mara ndevamwe vakakokwa kugungano iri. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.
Iko zvino tochimboenda kuna Marvelous Mhlanganya uye achitipa chirongwa chinotarisa zvinosangana nemadzimai mumupenyu hwavo kana kuti Women's Forum.
Ndino kuchingamidzai nemufaro vatereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi mumupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington. Nasi taita rombo rakanaka tine hurukuro na Dr. Beauty Rita Nyampinga vesangano reFemale Prisoner Support Trust avo vakawanikwa vachiwana ruremekedzo rwemubayiro we2020 International Women of Courage Award unocherechedza mabasa ehushingi anoitwa nemadzimai pasi rose. Rremekedzo uru vakaripiwa nebazi reUnited States State Department muWashington DC. Vakawana zvakare rremekedzo iri apo pasi rose richange riri kucherechedza zuva reInternational Women's Day mangwana. Tinokuchingamidzai nemufaro pano pachirongwa chedu Dr. Nyampinga. Mungatitsanangurira kuti muri kunzwa sei mushure mekunge mawana rremekedzo rwamakawana urwu imi nemamwe madzimai gumi nemumwe chete.
Ini ndiri kufara zvikuru. Rremekedzo rwauya ndisingatombofungire. Rremekedzo rwebasa randagara ndichingoita mazuva ese. Rwokubatsira vanhu, rwokubatsira madzimai ari panguva yekumanikidzwa vari mumajeri, nekungoitawo mabasa akasiyana siyana ekubatsira nekumirira kodzero dzevanhu dzizvikuru dzevanhukadzi.
Pane zvakataurwa naamai Melania Trump, mudzimai wemutungamiri weAmerica vaDonald Trump navaMike Pompeo zvakakubatai here apo maipiwa mubayiro wenyu?
Zvavataura varatidzawo kugutsikana nebasa rinoitwa nemadzimai, nekuti mabasa aitwa nemadzimai aya apiwa rremekedzo mabasa atingatiwo pachirungu risky, nekuti hazvizi nyore kupinda mujeri uchitaura nevanhukadzi, nekuti vanhukadzi havaonekwe sechinhu kana vari mumajeri. Zvinotoda kutozvipira chaizvo kutaura nemunhu anenge ari mujeri. Kana usina mwoyo wacho, usina chido chacho, haukwanise kutaura naye, nekuti munhu anotarisirwa pasi. Hakuna anoda kutaura nemhondi, hakuna anoda kutaura nembavha.
Pane zvidzidzo zvamuchange muri kuita imo muno muAmerica here musati madzokera kumusha, uyezve zvii zvamuri kufungidzira imi kuti muchanopakurirawo vamwe pamunodzokera kumusha?
Tiri kuenda kuTulsa. Tulsa iri muOklahoma, state yeOklahoma, uko kune vane vakadzi vakawanda vari mumatirongo kana kuti vakapfuura nemumatirongo. Tichanoshanda nemamwe mapato anoseenza nevakadzi tichionawo kuti vari kuita zvirongwa zvipi zvebudiriro dzevakadzi vanenge vambopinda mumajeri. Tikabvako toenda kuLos Angeles kwatichanosanganawo nemamwe madzimai anoshanda mumabasa ekuridziro yemadzimai. Izvo ndo zvatichatora kuenda nazvo kuZimbabwe. Tinoratidza mamwe madzimai edu kuti madzimai munyika dzakasiyana siyana vari kubatsirana mune zvakawanda.
Kunyange henyu muchishanda nemadzimai ari muchitorongo, tinoona kuti imi makambopinda mutsekwende. Pane zvamakadzidza here pachiitiko ichi?
Zvakandibatsira zvikuru. Inyaya yagara ichitaurwa nemadzimai akawanda tinosangana nawo kuti patinosungwa vanhu vanobva vatya kuuya kuzotiona. Hakuna anoda kuuya kuzotaura nesu. Inini chaiendimire pano nhasi ndakatozvionawo kuti vanhu vazhinji vakatya vakati munhu uyu akaita mhosva, akapara mhosva, hatigoni kuenda kunomuona. Kusvika nanhasi vamwe vacho handisani ndavaona nenyaya yekutya. Kupara mhosva chinhu chakaipa, vanhu havambokunzwisisa, ende vanhu vanototya kuti vakubvunza kuti mhosva yawakapara ndeyei, nekuti vanenge vakungokuisa musaga imomo kuti vanongofunga kuti kupara mhosva inyaya yekuba. Havambofungira kuti dzimwe mhosva dzinoparwa nevanhu dzakasiyana nekuba.
Manga muri kupomerwa mhosva yei?
Mhosva taipomerwa ndeyekuenda kuMaldives. Takaenda takati wandei tiri vanomwe kutraining yecapacity building, yekusimbisa basa redu ratinoita mazuva ese. Asi munongozivawo kuti kana wafamba anonzi afamba apota, kana wodzoka vamwe havanzwisise kuti wanga wafambirei. Saka inyaya ichiri mumatare, hativarambidze kutitonga. Tinoda kuti vatitonge pave neumbowo hwakakwana. Hatirambe kutongwa. Tinoda kupa vechidiki kuti musanete kuita zvinhu zvakanaka. Pangave paruwa pamugere, itai zvidiki izvozvo zvinoita kuti upenyu hweumwe munhu huve nebudiriro kana kuti neshanduko. Kubva kana achiita zvakaipa, mutorei mumise pedyo, mumudewo. Rudo ndochinhu chikuru, ndochinoita kuti tiite mabasa atinoita aya. Madzimai ese angari panapa vanosundwa nerudo.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Tinokutendai Dr. Rita Nyampinga vesangano reFemale Prisoner Support Trust kunge manga muinesu pana pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye.
Iko zvinotombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vateereri, musakanganwe kuteerera zvirongwa zvedu zveStudio 7 pamasaisai anoti 909 AM, 6175 ne9825 kHz. Manheru ega ega ninguva dza 7 PM svondo kusvika mugovera, munenge muchitibata pamasaisai anoti 909 AM, 4930 13860 ne15460 kHz pashortwave. Pachitiwo zvirongwa zvedu zveLive Talk zvinotangana 8 manheru ega ega muvhuro kusvika chishanu, munenge muchitibata pamasaisai anoti 4930 13860 ne15460 kHz pashortwave. Nyaya dzaitika kune dzimwe nyika, China inoti yave nevamwe vanhu makumi mapfumbamwe nevapfumbamwe vatapurirwa chirwere checoronavirus, uye vamwe vanhu makumi maviri nevashanu vakafa kubva nezuro. Asi uwandu hwevanhu vari kutapurirwa chirwere ichi huri kudzikira munyika iyi. Kunyange hazvo zvakadaro, chirwere ichi chiri kupararira zvakanyanya kune dzimwe nyika. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump nezuro vakaisa runyoro rwavo pamutemo wekuti vari kurwisa chirwere ichi vapiwe mari inosvika mabhiriyoni masere nematatu. Iko zvino tochienda kuna Jonga Kandemiri achitipa chirongwa Our Lives, chirongwa chinotarisa zviri kuitika muupenyu hwedu.
Ndinogamuchira nemufaro muchirongwa chedu Upenyu Hwedu, umo tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC. Nhasi tine hurukuro nemukuru wesangano reZakuro rinoshanda nevasungwa vaEdison Chihota pamusoro pedanho riri kuda kutorwa nehurumende rekuburitsa mumajeri vasungwa vangangosvika zviuru zvitanhatu senzira yekurerutsa uwandu kana kuderedza uwandu hwevasungwa mumajeri ayo anonzi anofanira kunge achitakura vanhu vanoita zviuru gumi nezvinomwe. Vachihota, tiri kuona dare remakurukota recabinet rakazivisa nemusi wechipiri kuti rabvumidza kuti Zimbabwe Prison Services dzinge dzichiburitsa vanhu vanosvika zviuru zvitanhatu 6000 kubva mujeri senzira yekurerutsa uwandu huri mumajeri. Munotambirawo sei danho iri?
Tiso sangano tinoritambira danho remaoko mairi nekuda kwekuti zvinhu zvinenge chatononoka. Zvinhu zvinoitwa neprocess zvinenguva zvinokurwadzai nekuda kwekuti takange tichifungira kuti zvingadai zvakatoitwa kuda kupera kwadhisemba kana kutanga kwajanuari. Chikonzero chiri chekuti majeri akazara.
Asi munoona zvichirerutsa zvakadiwo kune vanenge vaburitswa mumajeri?
Dambudziko rinoitika nderekuti isusu kana tichitarisa kuburitswa kwemunhu mujeri tinotarisa kuzvitambira kwake kuti munhu anga apara mhaka asi abvuma kuregererwa nekomunidi achibvuma zvakare kuregerera avo vaakanga atadzira kuti vamuregerere. Sakana tinozvitora kuti munhu iyeye munhu akupuhwa mukana wekuti aende anosangana nevamwe achigara nevamwe murudo nekubatsirana mune zvakanaka muri murunyararo.
Tinoona kuti paakamboburitswa vasungwa muna 2018 kwaakaburitswa vasungwa vemapoka akasiyana-siyana kumadzimai, vekuti kaona madzimai ose anga ari mujeri achiburitswa. Ndeapi mapoka amungatarisirawo zvakare kuti vangabatsirwa nechirongwa ichocho?
Ndikutarisira kuti vakwegura nemadzimai neavo vane mhosva dzavo dziri dzareme mukati mevemene nekugara kwevari vangu vangonziwo vakatotorawo vakachiria kwekuboshaya nekuti vachionekwa kune zvine jeri kuti munhu uyo uchokwadi abvuma kuregerera kuti haachafanirwa kunge achitarisa zvakafanana naizvozvo. Ndo mapoka atiri kutarisira kuti arimei anowana mutarino wekuregerera.
Tichiona mazariro ari kuita kumajeri vachihota, zvii zvazvinotaura nekuona kuti kana dai vasungwa vakaburitswa vachiregererwa saizvozvo nguva diki diki majeri anenge azara zvakare? Tichiona kuti ane huwandu hunofanira kunge huchitakura 17,000 asi pari nhasi ari kuti ane huwandu hwevanhu 22,000.
Gare hwemunyika totarisira kubata kwemaoko noraramisa hazvina kumira zvakanaka. Hazvina munhu ari kunyatsozvitarisa kuti zvinoda kuti ndii kuti zvibatsire vanhu. Tinopinda ndo pane dambudziko redu guru. Saka naitinini kana ndabva mukujeri nekuda kwokuti handinenge ndisina chekuita ndinenge ndisina chandinacho, ndotofunga zvakare kuti kupara munhu mhaka ndikaenda zvangu kujeri nekuti handitenge sipo, handitenge hembe, handingachimochiita ndoita kuti kanogara ikoko zvinondibatsira. Saka ndozvaakutongoita vanhu nekuda kwokuti anenge tenge achitongoita kuti awane mukana wekuti asazvimete nekuzvirisika.
Mune tarisiro here yekushandawo nevachaburitswa nechirongwa ichi kuti munge muchivabatsirawo kupinda musociety?
Urongwa huhwo ndorwesangano redu hukuru hwekuti tinoda kuti tione kuti agara sei, anenge achigara sei mukati mekugara kwake aine vamwe vanokwanisira kubatsirika mazano nezvimwe zvakadaro tichibatsirana.
Vazhinji vangada kunzwa kuti zvirongwa zvipi zvamunobatsira nazvo vanenge vabva kumajeri?
Vanenge vabva kumajeri tinobatsira neprocesi yeintegration kuti vanenge vakapara dzimhosva mumuhumwe dzimhuri tione kuti vayanana nemhuri dzavo vagarisana zvakanaka. Vanenge vachida kutsvagirwawo zvekuita zvemaoko zvinokwanisika vatinokwanisa nevanzekekudaro tainokwanisa vatinokwanisa kubatsira tovabatsira. Avo vanenge vaine mukana wekuti vari kudhiwotera kana kuchikoro kana kuti kana pachine kwemukana wekuti vavanoita toona kuti tavatsvagirawo rubatsiro rwevo vaita. Saka tinobatsirana muzvikamu zvakasiyana kuti maringe nepfungwa dzemunhu hatiti munhu isaita asi kuti iye pache zvake ndianotindo chandinokwanisa ndochandingaoni chandingakwanisa kuita ndobatsirisa sei tokwanisa tikwanisa kubatsira tobatsira ichocho.
Manga makateerera kuna vaEdison Chihota vanove mukuru wesangano reZakuro rinoshanda nevasungwa muchirongwa chedu Upenyu Hwedu. Anokuonekai nemufaro, ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.
Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro inawo zvakare. Mumwe mushandi weNRZ anourayiwa neshumba kuhange. Vanogaya upfu voita hurukuro nehurumende kuti vawedzere mutengo. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokuonekai nemufaro, ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri. Ndokusiya mina Chris Gande munhau dzeIsindebele.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lingali tshona njani izilukandaba mthwakazi omuhle olamukela emsakazweni weStudio 7 ngomgqibelo mhlaka 7 kumbimbitho 2020 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ibandla leMDC lilandula imbiko ethi umongameli walo umnumzana Nelson Tamisa wantshontsha imali yebandla edlula izigidi ezimbili i$2.4 million.
Ama remains ake kunyarazi akuzange kufanele ukuthi kuyenza kale ibody scene because akusera lutho lokukhangela khona pasi.
Isisebenzi sikaloliwe silunywe isilwane safa edede.
Basethukile nakho kade lokuba kubonela kwenta kude, so ngokunjalo sibona nje abantu besebemazezongwane befuna ukuzivisa ukuthi kahleshe kusukuthini lokho.
Sokulababili abatholakale belegcikwane le-coronavirus kwele South Africa. Namhlanje bekule micimbi yokunanza ilanga labesifazane endaweni ezithiyeneyo zelizwe. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Ibandla leMDC lithi kungamanga ukuthi umkhokheli webandla umnumzana Nelson Tshamisa lonobhala jikelele umnumzana Charlton Wende bantshontsha imali edlula izigidi ezimbili i$2.4 million. Umgcini ngcebo webandla umnumzana David Coulthard wethule umbiko othi iphephandaba leThe Independent lethula udaba olungasoqiniso lisithi kulenye inkokheli yebandla efuna ukubophisa uTshamisa loWende. UCoulthard uthi usebenzisa indlela ezibalulekileyo ezokuthi kukhanye imininingwane yendleko okwenza kube nzima ukuphambula loba indibilichi eyodwa esikhwameni sebandla. Isisebenzi sikaloliwe umnumzana Thomas Muputsa obulewe isilwane ebusuku ngolwesibili isidumbu saze satholakala izolo. Okudanisa kakhulu ukuthi ngesikhathi ehlaselwa isilwane ubedingwa izihlobo ukuze zimazise ukuthi uyise obegula ubesebhubhile. Umputsa ubulewe ngemva kokwehla isitimela esilindweni esingayisiso. Sixoxele ukansila wedede umnumzana Stanley Torima obesendleleni labanye belubhekuse ekhaya likamuyi eChinoyi ukuyambeka.
La abaqala ukumbona baboniswa lezinyoni lezi ezithiwa ngama-vouchers. So bathi befika laphana badiscover ukuthi ama-vouchers kade kusemudla okuthi even isikhathi ama-remains akhe kunyarazi akuzange kukwanise ukuthi kuyenza kale i-body scene because akusela lutho lokukhangela khona pha. So hhayi ubuhlungu emulini yangikhona ukuthi bathabike umubiko kababa then umntwana wangikhona la esesifa.
Ube le minyaka emingaki?
Kuyakwanisa ukuthi ebekade kuma-early 30s to mid-30s.
Ube lo mfazi yini labantwana?
Ya, umfazi kade elaye ngiyakwazi lo mntwana wakhe one wethu angu-Desmond.
Ya, manje ungasitshela ukuthi udubo lolu lwezilwane esesiluzwe selufike kusibanga esiphezulu yini kumbe lokhu kube yikuswelakala kwenhlanhla?
Hayi, ngathi lapha because kusegangeni yikho lapho okuhlala khona izilwane. Kade kulilanga lapho ngikuba
silanga zingaitanga HIV ngake umoyi kuthe gangeni vele singaziswele izilwane egangeni sizazifuna ukuthi sizithele lapho kuhlala khona abantu. So it was just a bad day, it was just a bad day on his side.
Sikhuluma kanje lisendleleni uyokuyambeka umoyi uzangcwatshwa ngapi?
But you know ikona pa esikonde khona.
Hello ke ngumnumzana Stanley Torima ukansela wedede ekubandla le MDC ubekhuluma icingweni le Studio 7 esegweru.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha e Voice of America ese Washington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, la ku short wave 6175, la ku 7255 ekseni kusukela ngo 6 kusiya ngo 7. Kuthi ke ntambama kusukisela ngo 8 kusiya ngo 9 sitholakala ku 909 medium wave, la ku short wave 4930 13860 la ku 15460 kilohertz. Ku live talks tholakala ku short wave ku 4930 13860 la ku 15460 kilohertz. Kusukisela ngo 8 kusiya ngo 9 ntambama.
Lamhlanje ubulawayo ubethe gwaqa ebulawayo at gallery emhlanganweni wokunanza ilanga labesifazana lapho abavumelane ukulwisa ngamandla imigoqo ebhekane labesifazana ekuphileni kwabo. Ilunga ledale lephalamende eluveve elivulela umhlangano unkosikazi Stella Ndlovu uchaze ukuba abesifazana lokhe bebhekane lokutholiswa amathuba ngokuya emacansini ethi kumele kuphele.
Iproblem ukuthi kungavuma 1 kuvume 2 kuvume 3 sokusiba nzima ukuthi abanye bayale, but nxa sonke singomama singabophinto yethu sizitshele ukuthi enough is enough. Asifuni ukuba sisetshenziswa ngobaba, sifuna ukuthi sizimele sodwa. Njalo nxa kuvuma ukuthi ke sitshone sigcwele lapha etown lapha sithole ama placards sithi no enough enough, asifuni ukuthi sisetshenziswa ngobaba.
Unkosikazi Ndlovu uqhubekele phambili ekhuthaza uZulu ukuba akhulise abantwana ngokufanayo kungakhathalekile ngobulili babo kumisebenzi abathi beyenze.
Iproblem yakhona ikuthi sukela emuva ekukhulisweni kwethu njengomntwana oyinkazana sitshelwa ukuthi umntwana ongumfana ungcono kulabo umntwana oyinkazana. Abantu abakhule emuva babengcindezelwa ngaleyo ndlela.
Ukhansela kaward 17 edolobheni lakobulawayo unkosazana Sikhululekile Moyo uvumelane loNdlovu ethi ilanga labesifazana liqakathekile ekuthuthukiseni impilo zabesifazana.
Ilanga lalamhlanje lilanga eliqakathekileyo emhlabeni wonke ngoba lilanga lapho omama esiqakathekisa khona ukuthi ukuthuthuka kwethu lokuthi sibe khona ezikhundleni lokuthi sithole imisebenzi epha ephezulu. Njalo sikhangelele ukuthi khona kube lamalungelo ukuthi silingane obaba labomama. Kumele kusukisele umntwana ezalwa abe kwazi ukuthi uyanelisa ukuthi drive imota, inkazana ithengelwe ithoyi yemota.
Isakhamuzi sakobulawayo unkosikazi Siduduzile Dube uthi kulilanga eliqakathekileyo kodwa umuntu wesifazana kumele aqale azazi empilweni. Njalo isikhathi esinenyi omama abaphakamisani.
Hayi, ilanga lalamhlanje basincedile ngoba thina omama siyadinga ama-platforms okuthi na sizozi-expressa sikhulume okungaphakathi kwethu. For example, umama nxa ehlukumezwe ngubaba thina ukuthi sikhangele ukuthi kwenzakaleni sihle sichothoze ukuthi ubevele edingani phakathi kwabobaba ezehlelwe sige sinjani. Omama asiphakamisani, yithi esidonzelana phansi kulokuthi sixhasane.
Obona ngenhlelo zemithetho e-Transparency International Zimbabwe unkosazana Marilyn Sibanda uthi sekuleminyaka engamachumi amabili lanhlanu omama belokhe bengatholiswa amathuba alinganayo. Njalo bavame ukutholisa amathuba amahle ngokuya emacansini.
Alright, lokhe kwaba lesivumelwano lesi eseBeijing ngo-1995 akulanto eseke yaphuma kuba omama lokhe bengalinganiswa labo baba. Isithina njengenhlanganiso sishare, sitshengisa abantu esakutholayo sisenze i-research ukuthi kule form of corruption okuthiwa yi-sextortion and emthethweni wethu isextortion asicala endo mama yibo abangani bahlukunyezwa kakhulu ngendaba leye corruption.
Unkosikazi Dominica Muringi okugatsha lwabesifazana kuhulumende kobulawayo uchaza ilanga elikhulu eliza kuba khona eMcDonald Hall eMakhokhoba mhla zingamachumi amabili kuyona le inyanga.
Mhlaka 20 March eZibulawayo province. Siyabe celebrate sise McDonald Hall eMzilikazi Makhokho. Ngizakhuluma ngesilungu. Ithe Beijing plus 25, the journey towards women empowerment in Zimbabwe, successes and challenges.
Umhlangano walamhlanje uhlafune inhlupho ezimbalwa ezibhekane labesifazana ezibangela ukuba bengafinyeleli ekutholisweni amathuba alinganayo kungaqhakathekiswa ubulili. Ngikobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Siyabonga Mandlovu. Lokhu sikudaba olufanayo abesifazana bemaphandleni bathi sebemelele uku thakazelela ilanga labo kusasa ele International Women's Day lapho abazahlolisisa isibanga asebesihambile kunhlelo zokulinganiswa kwamathuba besilisa labesifazane. U-Albert Ncube usiphalo ludaba ngokugcweleyo eseGwanda.
Iningi labo mama lithi leli langa libapha amadlabuzane lethuba lokuthi bahlangane bahlolisise ngenduba ababhekane lazo njengabesifazane baphume lamaqhinga oqeda lezindubo. Umhlaba wonke jikelele uzamana nakusasa lapho kunanzwa ilanga labomama ele International Women's Day. Unkosikazi Santa Mabuyo isakhamuzi esitezi uthi leli langa libalulekile kakhulu kibo njengabomama.
Ilanga labomama liyilanga elisibusisayo thina omama ukuthi singazikhangeleli phansi, singaziyeyisi ezintweni zonke ezenziwayo. Ufanele ukuthi ubonakala ukuthi umama uyaphatheka kikho.
Unkosikazi Sikhangezile Ncube wayisakhamuzi semasholomushe uthi njengabomama abendileyo besemaphandleni kabathola amathuba alingana labesilisa.
Amathuba ethu ayaphansi kakhulu ngoba singaqalisa kwesinye isikhathi ukuthi licabane lobaba ngikhaya alisakhulumisani kuhle. Sibe sicela ukuthi obaba labo basihloniphe njengamakhosikazi abo. Lathi obaba sibahloniphe sikwazi ukuthi zinhloko zomuzi. So amathuba ethu hayi lokhe salele.
Uthi njengabomama bemaphandleni sebathola amathuba abetholwa ngobaba phambilini ngemva kokulwela amalungelo abo.
Thina njengabomama bemaphandleni ngibona amathuba sesiwathola ngoba esigabeni sakithi silayo osobhuko umama lama-councillors. Kukanti kudala kwakusazakala kungokwabobaba and lemisebenzini kubonakala amantombazana esesenza amakhosi okwakuthiwa ngabafana abalisa o-engineering, i-building, le-mechanics. Ngithi kubomama asiphakameni sisekelane.
Unkosikazi Juliet Nkiwane umqondisi wenhlanganiso yabomama e-Women Development Association of Zimbabwe Daughters uthi bazahlangana kusasa komzimuni labanye omama bethakazelela ilanga labo.
Omama sebesenza imidlalo, ngikhuluma nje baphathekile ama-group amaningi aphathekile balungisa imidlalo. Lonyaka sizayicelebrate sikomzimuni. Lonyaka ngiyabona nxa ngikhangela ngo-2023 indawo eziningi kuma-primaries emaphathini amaningi omama babechallengana labo baba befuna labo ukustenda ukuba ngo-councillor, ukuba ngo-MP ngoba bayachiseka omama abaningi ukuthi bayafisa ukuthi labo baphatheke.
Uphinde wathi omama bemaphandleni lokhu belwisa ukufinyelela amathuba atholwa ngabesilisa.
Nxa kumbe kulamathuba it's rare ukuthi uzwe kuthiwa umama osemakhaya udojiwe ukuthi abe ngu-MP. Even abanye omama nxa sifika emadorobheni ungathi ngumama wekhaya vele bahle bakubone njengomuntu ongazi lutho, umuntu ongelalutho angalutsho ngoba angalucabanga. Izinto kake ziqalele emakhaya zisemadorobheni ngoba into yonke iqalele emadorobheni isize emakhaya kuthi sekucatshangwa umama wemakhaya.
Inhlanganiso ezithiyeneyo sesigoqa imbuthano yokuthakazelela leli langa le-International Women's Day elizweni lonke jikelele kule nkuthazo kubo babo ukuthi labo baphatheke ekuthuthukisweni kwabomama. Ngimele umsakazi we-Studio 7 Ngisema Chaundene Kwanda, Albert Ngube.
Siyalambulela kwesiphathelanela besifazana lilami osithandekile emhlanga. Namuhla sicubungula ilanga lokunanza amalungelo abesifazana ele International Women's Day elinanzwa kusasa. Sixoxa nommeli weGwanda Central edalele eParliament unkosikazi Nomathemba Dlovu, yena ongumsekeli kamkhokheli webandla leMDC eParliament uDeputy Chief Wiwe.
Omama ngapho sengithi 3/4 ye population yabo mama eZimbabwe ilanga leli bayalaza ngoba singama parties abanye labanye ngeparty yabo bayakhankasa ebandleni lakibo ezigabeni lapha bakhona ama NGOs esincedisa ukuthi omama babelazi ilanga leli ukuthi liqakathekile.
Lemaphandleni bayalazi
ngoba siyake siyenze imikhankaso yonale. Ngikhuluma ngisenze nje njenge MDC Alliance ibhizi sebefakile lama dates endaweni eziningi kakhulu emaphandleni ukuthi abantu bezokhomemoreta ilanga lonaleli.
Uyabungaphi lowo mkhosi?
Uzokuba useBeitbridge East. Ngilapha ngikhuluma okweprovinsi yakithi, lamanye amaprovinces amaningi afakile ezindaweni zabo. Saka 28 sabe siseBeitbridge East. Thina lathi njenge-MDC sibona ukuthi silomlando wokuthi siyazise omama ngamalungelo abo lolu luhlelo lwepharty. Ukodwa vele khona kuzayenziwa ama-parties wonke ehlangene. Sizatshelwa iveni yokuthi mhlaka 8 sizokube singathi. Lapha bengikhuluma on behalf of my party.
Kodwa ingqenguphi wesifazane uyabe vunyelwe?
Ingqenguphi akukhethwa muntu. Umuntu wonke okuthiwa ngumama uyanqishwa ukuthi azokuzwa ukuthi njengomama kumele azazi ngoba abanye omama abagcilazisiwe kabasaboni lokuthi ngathi kuyini abuse. Umuntu uhlezi phakathi kobugcili wakhawula ngentamo ngenxa yokuthi akala muntu ombonisayo. So thina silomlando wokubonisa omama izinto ezinjalo ukuthi beyenelise ukuzimela, beyenelise ukuphuma kuko.
Ungasinika izibonelo kuyini elealikuzwe kumbe likucubungule abesifazana abangananzeleliyo ukuthi kuhlukuluswa?
Ye, ngingakhuluma ngezinto ezinjengezokuthi umuntu wesifazana unabantwana abangamankazana. Kwesinye isikhathi umntwana lowo uyamithiswa yisihlobo sakhe kumbe ngithi umfo wabo ahlala laye. Umntwana lowo angathiwa kukhuluma yena umzali kumbe ngithi nina uyamvala ukuthi bakithi uzasicabanisa lezi hlobo kumbe amithiswe indoda yakhe uyise yomntwana uzethi manje sengayamangalela uzakudlani. Sizakudlani thina lawo nje uzakudlani. Ngono sithule kuphela abantu asozebebekwazi. Umama lwana akakwazi ukuthi uphila phakathi kokugqili. Lilungelo lakhe lokuthi abophise umuntu oyenze khonoku emntwaneni wakho under 18.
Kodwa liyakholwa ukuthi inhlelo ziningi elizweni ezikahulumende lenhlanganiso ezizimele ezokuthi zifundise abesifazane amalungelo abo?
Ya, inhlelo zikhona sihlangana lazo sibili endaweni eziningi. Omama bafundiswa lapha nalapha yana, hayi inhlelo zikhona. Njengayibizwe li-right sivile ngibona nganomama bebezafunda ngenxa yokuthi vele izinto kwesinye isikhathi azimanga kahle elizweni. Omama lapha babebizwa khona kwesinye isikhathi emkhosini uyabona ukuthi kungcono ngitsho naniselayinini yempuphu kwenzela ukuthi ndinge labantu abamukuhle. Ngezinye izinto ezisidisturbayo zona ziyana, but zona inhlelo zikhona.
Ukuwa komnotho welizwe kungabe kubangela ukuthi abesifazane bahlukuluzeke ngamandla yini?
Ngapho sengithi kubangela 100% ukuthi wesifazana ahlukuluzeke ngamandla. Emakhaya lapha sokunzima sisi, indiza kayisabe kweziko. Uyakwazi ukuthi obaba ngabantu abanjani, nxa sokunzima kanzanixolela. Ubaba ungabanzima kakhulu, engathola omunye umama nje ozihlalele yedwa lapha ongani usayibeka imbiza eziko. Uyadela abantwana bonke ezihlalela khona ngale yenandle, umama esale sidlimbuya ngoluthi ehlezi labantwana engelaplani. Imisindo ayitheli ezindlini, asilakuthula ngenxa yomnotho owileyo elizweni.
Lokomnotho lokho ubona ingani kuzaphetha ngani?
Yikuthi kutshintshe i-system, indlela okubuswa ngayo, kumbe ngithi kuke kutshintshe abantu ababusayo. Kungena abanye abalembono emitsha ngoba mbona ngani sebephelele laba bantu ababusayo.
Leyo bekuyingxoxo lo nkosikazi noMathemba Ndlovu omela iGwanda Central edale lePhalamende njalo engumsekeli kamkhokheli walelibandla edale lePhalamende uDeputy Chief Wee. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha. Lilami uSithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC.
Sokulababili abatholakale belegcikwane le-coronavirus kwele South Africa. Ababili laba babikwa betholele ligcikwane ngemva kwekwethekelela ele Italy. Sixoxe lesizalwane seZimbabwe esihlala kwele South Africa, umnumzana Vusumuzi Simanda, umkhokheli wenhlanganiso ye-Africa Diaspora Forum, simbuza ukuthi umumo unjani khona ngapho ngale kwele South Africa.
Ake ngithi abantu bona njengamanje basethukile nakho kade lokhu bekubonela kwela kude. So ngokunjalo sibona nje abantu besebemadlodlongwane befuna ukuzivisa ukuthi kahleshe kusho ukuthini lokho, ukuthi abantu babethenzisiwe ukuthi ngeke igciwane lidlule e-airport, kodwa nakho selidlule langena ezweni laze lafika elatholakala ebantwini labo asebehambe baxhumana nabantu behlangana nabantu esingazi ukuthi bafike kuziphi indawo. Kungakho sibone nezikole izolo mazivalwa kwelase-KZN ukuthi kusobala ukuthi abantu bethukile ngoba bayabona ukuthi leli gciwane leli liyabulala.
Izizalwane zakwamanye amazwe ikakhulu eziya eZimbabwe, akubi lodubo na ukubanaso kusiba nzima ukungena emabhasini kumbe emakhombini abantu besiye ekhaya besesaba umkhuhlane ona?
Asikakuboni, kodwa singake sisho ukuthi njengamanje ukusukisela izolo sike sabona ukuthi inani labantu ngathi lihamba lisehla lapha edolobheni, okusho ukuthi mhlawumbe abantu sebeqala ukwesaba nabo ukuhamba zonke lezi ndawo ngoba kukhona ukwethuka okuthile. Sicabanga nokuthi ekuhambeni abantu mhlawumbe bazokwehlisa izinga lokuhamba ngoba besesaba ukuthi bazohlangana nabantu abagulayo, kanti sibona njalo ukuthi abantu ngoba beza ukuthi lomkhuhlane uhambisana nomkhuhlane okungenwa ngamakhaza weflu, abantu bazotimala ngabona umuntu engathi uyakhwehlela kumbe uyabandelwa, babe nokwethuka kakhulu bekhona ukungathembani futhi njalo phakathi kwabantu ngoba yizona impawu lezi abantu asebezisile ukuthi zikhombe ukuthi umuntu usengabe engene emigciwane le-coronavirus.
Bayesabela yini abanye abaya eZimbabwe ukuthi bengathi wasebelalo leli gciwane okungenza ukuthi babe lokungahlaliseki?
Abantu abaningi abangacabanga ukuthi bayeZimbabwe ngalesi sikhathi sibona ngathi kusezokuba khona, ngoba nje evikini eyidlule bekuney'nkulumo ezokuthi abantu bayesaba ukuthi babe endaweni ezisemazini njengaseZimbabwe ngoba umuntu uma engathola lo mkhuhlane kuleya ndawo indlela zokuphepha kumbe zokusinda zibuke ngathi amathuba akhona azoba mancane ngoba ilize live lizigulela lihambe emuva lonalodwa. Kungakho ngalesi sikhathi abantu bakhanya bethukile labo asebesazi kangcono ngokwesifo salomkhuhlane okwegciwane le-coronavirus, ngoba besaba ukuthi kungenzeka ukuthi abantu uma bangavele bahambe eZimbabwe kuthiwa hhayi sokuvalwa ukuhanjwa nasemabhoda umuntu avaleleke ezweni laseZimbabwe, kusho ukuthi amathuba akho ukuthi azathole ukuphila azoba mancane kakhulu.
Lo-ke ngumnumzana Vusumuzi Sibanda, umkhokheli wenhlanganiso ye-Africa Diaspora Forum, ebesixoxa la ecingweni ese-Johannesburg kwele South Africa. Lingali tshona njani izilukandaba, siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lomnumzana Khipha Ngwenya, isakhamuzi sedaluka eLupane, sixoxa ngomumo wesigaba seLupane. Okwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo mnumzana.
Yebo baba.
Ungasitshela ukuthi kumi njani esigabeni la?
Esigabeni lapha ziyabhida bro, amahhayi akukho kahle, including konke ukudla kwenkomo, amanzi abantu lemasimini kakukho right. Halo nyaka khona vele kusishayile sibili because vele akula muntu vele uzathola khona something.
Izulu lele esike salizwa ukuthi lifikile kwezinye izigaba, kalifikanga yini ngapha?
Alright, hhayi lalo likhona
sibili lifikile kodwa hayi lanqalinile limoshile sibili koze indawo yonke vele sokuyingamagodi igodi kuphela including lezinye izindlu ziwile lakhona lapha kithi but hayi thombo labade begebhe imithombo ezingadini kudilikele but okokunalona linile sili selineli kakhulu izifuyo sibili but hayi emasimini akulaluti
akula ngitsho abazadobha okuyimbijana
hayi lapha kithi njengalapha kuradius yethu sibili akulalutho akulalutho sibisegapha akulalutho abantu besilimile indima zikanovemba lako-okthobha le but kutshile konke sabuya saqalisa katsha ngezulu lona leli ade sesilibona selikhona
manje ngokwenzakeleyo lokhu abantu bathini bazaphangisa na ukuhlanyela kumbe bamelele balinde njengoba izulu selikhanya liphuza
hayi lokhu yena vele singathi vele kahle kahle zincane lami ithi ngiyananzelela ukulima already ngamakhasi boys yena ukulima vele ngamakhasi sibili yebo ungamelela lo nyaka liphangise libuye fona sithi umelele lona leli elikhona ezilongi laba abalama-rengage silunga libona selikhona lokumele ukuthi ulime ngalo uyakwani uqalise sibili ulime liyakuthola phambili
manje imbida eyandise ukutholakala emasimini lapho lasemagangeni iyatholakala yini efana labodelele ulude lokunye okunjalo
hayi olude labodelele olude olalongivele ukhona lakho kodwa kosokwatsha idelele liphumule liphuma manje kathi singaloleli izwi lelikhona hayi idelele likhona sibile ezidakeni but olalongivele abe kungelalutho program bekungelalutho bekuyindlala sibiyani senyoni sibile bekungelalutho bekungelalutho mntana endoda
bakhona yini abaphathisayo esiyasiza ukuthi bayaphathisa ngesikhathi lesi
akuphathisa bayaphathisa sili ikakhulu njenge-social welfare yiyo njengani iyancedincedisa abantu lakho ayiniki kakhulu abadala labona aba nje abayizigoga sibili hayi iyancedisa sibili hayi kuba nganeno
manje ubona ungani kuyini okumele kwenziwe ngohulumende ukuphathisa abantu kumbe kukhona yini ongakutsho kulabo abaphathisayo
ya mina engikukhangeleyo ukuthi lanxa amadona kumbe alakho wona sibili lala ahambayo kabuye bhekisile zama ukuthi besincedise cause elo nyaka lapha kunzima la izidumbu zodwa lapha izidumbu zodwa kathi ngoba lanawu le mali yakho uzathenga pha amabele kawekho amabele
hayi kuyezwakala isibongile ungavalelisa abalalela
hayi lami yabonga jayelihle sibili hayi umkhathi lo nyaka kurongo sibili nxake ukuthi inkulunkulu kangenele kangenele abantu bamadolo sathiwa asiguqeni phansi sandazeni sile kuzinto zonke zihambe kahle
hayi siyabonga
siyabonga bhuti omkhulu
lo-ke ngumnumzana Khipha Ngwenya isakhamuzi sedaluka elupani ebesixoxa laye kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba Ngisona ingoma kaMampintsha isigqibela uhlelo lwethu lwalamhlanje kodwa singakehlukani ke sikhangele inhloko zendaba.
Ibandla le-MDC lilandule imbiko ethi umongameli walo mnumzana Nelson Chamisa wantshontsha imali yebandla edlula izigidi ezimbili, i-2.4 million Zimbabwe dollars. Isisebenzi sikaloliwe silunywe isilwane safa etete. Sokulababili abatholakale legcikwane le-coronavirus kwele South Africa. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Igama ngo Chris Gande, asidibaneni njalo kusasa.